Vajazinda machachewe kuchivu, vano timwana wavo, akazvarwa akaremara nenzira iyi zvokuti vari kubatsirwa navana chiremba vane hunyanzvi kana kuti orthopedic surgeons, avo vanotwasanura makumbo akaremara aya. Vana chiremba vanoti chirwere checlub foot chinoita kuti gumbo risakwanise kutsika rose pasi, munhu asingakwanise kutsika nechitsitsinho chake. Vamachache vanoti vakaona mwana wavo anonoka kufamba, vakakurumidza kumuendesa kunyanzvi dzeutano idzo zvakazomubatsira.
Takafamba nguva tikaona mwana asati akufamba, takazoenda kune shamwari yedu physiotherapist, akaita matesti anoita ekumezha kuti makumbo ari kutsika zvakanaka here. Akati aiwa, mwana anofanirwa kudi kunoitwa operation yekustretena matendoni ekuchitsitsinho, ndo anenge ari tight iwayo.
Vamachache vanoti kuremara uku kunofanirwa kuongororwa mwana achiri mucheche, zvokuti veutano vekumakiriniki avaienda kunorapisa mwana wavo havana kuona dambudziko kusvikira vazoona kuti mwana uyu aiva anonoka kukambaira.
Club foot chirwere chevana chinowanikwa mwana achitobuda nacho mudumbu. Chirwere chekuti makumbo anenge akatarisana, akatarisa mukati. Makumbo emwana anotarisana. Saka madoctors anenge achifanirwa kutozviona izvozvo mwana pamunoenda kumatest kuti makumbo emwana akatarisana. Saka isusu taenda kumakliniki havana kumbozviona. Takazozviona tega kuti mwana ari kunonoka kukambaira, makumbo ake ari kuita kunge akaloka. Then ndobva taenda kuna otho, akasvika akati hazvinogona kupera.
Vamachache vanoti mwana wavo akapfekedzwa bhutsu ine simbi inobata imwe bhutsu zvokuti hadzibviswe kwemwedzi mitatu ozoitwa operation yokutwasanudza tsinga dziri kuseri kwemakumbo.
Then vobva vaita operation yekustretena tendon. Vastretena tendon mwana anoiswa mucast inonzi cluster for 30 days. Anenge ari musitting position kuitira kuti chitsitsinho chipore. After 30 days anobva aiswa mubhutsu. Bhutsu idzi dzine ibhutsu dzinopfekwa sebhutsu chaidzo, asi dzine simbi inokrosa ichinobata rimwe bhutsu zvokuti mwana agone kudi, agone kufamba. Saka simbi iyi inolasta 3 months akaipfeka. Achipfeka 3 months dzo dzanenge achibvisa only paanochinjiwa.
Vamachache vanoti zvakatora makore mana kuti makumbo aya agadzirike zvokutozofamba zvakanaka sezvinoitawo vamwe vana.
It takes almost 4 years kuti mwana azonzi condition yake yava corrected. Condition iyi ikasa maprocedures aya akasateedzerwa according to zvinenge zvataurwa naphysio, vanoti inogona kuita recare yekuti makumbo aya anodzoka futi kutarisana. Saka once wangozvitanga unofanira kutopfekedza mabhutsu iwayo anonzi maponseti, unofanira kutomapfekedza for the 23 hours for the first 3 months. Ukaita zvekujamba uchimbomusiya achifamba asina, anozoti akuda kuenda kumagrade 1 grade 2 condition iya yobva yadzoka.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Achiri Panyanga vanoti hurema uhu hauzivikanwi kuti hunokonzerwa nei. Dr. Achiri Panyanga vanoti haisi mhosva yevabereki kuti mwana anozvarwa akaremara.
Saka club foot chirwere chekuti hachidzivirike kuti pane zvingaitwa namai kana baba mwana ari mudumbu kuti chisaitike. Zvinongoitikawo, hapana zvatinoona zvatingazviita kuti munhu asaite club foot. Asi kana chirwere chavepo, chatinokurumbidza ndechekuti 1 year to 2 years mwana nganga anoonekwa nana chiremba voasesa, voona kuti mwana anokodzera here kuoperate, gumba rake rinogadzirisika here neoperation kana kuti kwete. Kana zvichigadzirisika, the earlier the better. Tikakurumbidzawo kuenda naye kuchipatara, akakurumbidzawo kushandirwa kuoperato, zvinobatsira kuti akurumbidzewo kuita zvakanaka uyezve kuti asazokura akaremara.
Imwe nyanzvi yaimiririra kodzero dzaana chiremba kuZimbabwe Association of Doctors for Human Rights mchakabvu Dr. Rutendo Bonde, avo vakashaya mwedzi wakapfuura. Mumwe wevanhu vakaberekwa vaine dambudziko rakadai, asi makumbo avo akagadziriswa mushure mekunge vaiitwa maoperation masere vakakwanisa kukura vasina makumbo akaremara. Zimbabwe ine chirongwa chiri pasi peZimbabwe Sustainable Club Foot Program chinoshanda nezvipatara zvese zvemunyika muno panyaya kugadzirisa makumbo akadai. Vana vanodarika zviuru mazana maviri pasi rose vanozvarwa vaine dambudziko iri, zvokuti vazhinji vavo vanokwanisa kurapwa zvokutozorarama zvakanaka vasina hurema uhwu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.